takatanga makambenzi edu kumkoba novi igaro ziva kungo dzosa but regai ndikuzivisei kuti aiwa iwo maelection acho haimbofanira kunge achiita nokuti takapedza kama election musi wa23 August vanhu vemukoba novi vakavhotera zvavanoda chihurumende chiripo chezano ichi vakabire maelections mhando yepamusoro kuna purezidendi wedu baba vachamisa saka hondo huri yatiinayo kugwisa kuti maelection akabirwa musi wa23 August anga achitanga patsva achiitiwa mune zvakanaka vanhu vezimbabwe vavhote mune zvakanaka munoziva kuna naharare kwose kwakashayikwa maballot paper Bulawayo no ballot papers kwese kuna namutare nokuti vaiziva kuti kana vanhu vakangovhota vese kuna naharare nenguva taingova rakashuva muharare chete nebulawayo saka zviri kuitwa zvose zvokudzimba kwavanhu zvokurikolwa kwavanhu chinangwa ndechekuti bato redu retriple c tinge richisiya fokasi yokurwisana kuti aiwa iwo munangagwa wakabira maelection maelection vanofamba zvakanaka munyika makambotiwo maelection patsva vanhu vasarise zvavanoda
vachibaya kune vamwe vari kuti imi muri kudzokorora mhosho yamakamboita yakaita kuti bato renyu ringe richipa zvigaro kuzanu p f zvisina kukwikwidzwa mushure mekunge makwikwidza pasi petriple c zvinove zvamadzokorora munoti nevari kuti muri kuita izvi maune muchida kupa zvigaro kuzanu p f
triple c ndo musha wedu ndo musangano wedu munoziva takamutanga gore rapera ndo musangano wedu unotungamirirwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa regai ndinde kumubvunzo wenyu mukoma jonga hapana chinokanganisa chakaitika musi wa9 December pana hama dzedu dzakabviswa paballot paper zvatakaita sebato revanhu takapikisa mutongo uwoyo wakapiwa najaji Katio takamupikisa kusupreme court takapikisa zvakare mutongo wakapiwa najaji Muterenzi kusupreme court kana muchinge maita appeal zvinodudzira kuti mutongo wanga wapiwa kuhigh court unotetewa parutivi saka hatigoni kusiya musha wedu nyoka ikapinda mumba hautizi imba unouraya nyoka nokuti kaukatiza imba ukaenda kune imwe imba nyoka imwe ichangopinda ikoko so mushongo wenyoka yapinda mumba kuuraya imba yosara yakanaka pasina zvinonesa saka handioni dambudziko riripo mwana mai angu mukoma jonga tiri kukwikwidza tiri pasi petriple c bato revanhu rinotungamirirwa napurezidendi wevanhu baba vachamisa ende tiri kuzomira musi wa3 February